Jara iriko yakapenga iri ndakafamba kubva kwaMutare kusvika kuChivhundi kaenda Masvingo ndikasvika kuGweru recently. Ndishandiro hangu zvimwe asi njira ndakaona hapana pandakaona pangani chaizvo pakagutwa. Njara yatina muZimbabwe yakasimba chaizvo ine toda tibise hombe ndindoga. Tiri kubatsirwa nevamwe
vamandaza manzwa zvataurwa navaziswa uyewo mamiriro akaita nyaya dzenzara dzatiri kunzwa munyika.
Aiwa, ichokwadi kuti mvura rwendo runo haina kunge yanaya zvakanaka. Naizvozvo nzvimbo zhinji hadzina kunge dzawana mvura yekuti vanhu vangakwanise kudyara. Kana vakanga vadyara zvizhinji zvaakuoma nekuda kwokushayikwa kwemvura. Vane pavangangonhongawo napo ndevaya vakanga vadyara nemvura yekutanga uyezve vadyara aya anonzi mashort season varieties ndo vangangonhongawo zvishoma. Asi nyika yese jekerere yakatarisana nenzara. Asi zvinhu zvatakugara tichitarisira gore negore kuti nekuda kweclimate change zvinhu hazvichanyanyomira mamirira zvakanga zviri makare. Saka zvaakudiwa kuti nguva nenguva tigare tichigadzirira kuti ramangwana kana nzara yaita tinobata papi, tichabatsira vagari sei kuitira kuti vasafe nenzara. Chinotifadza ndechekuti mukuru wenyika mushure mokunge vaongororo semaongorora vari kuita nguva nenguva vari kutivo hakuna achafa nenzara. Ndinodaira kuti vane plani yavainayo yekuti vanhu vagokwanisa kubatsirika nekuti nzara zvechokwadi iriko.
Vaziswa, munowirirana nazvo here zviri kutaurwa navamandaza? Hanzi mukuru wenyika akati nzara iriko hongu asi vakagadzirira.
Pane nyaya pakugadzirira, hapana gadziriro. Nyaya yekuti panoita nzara from time to time inozikanwa muZimbabwe. Kuti tiite mamakore akati kuti tiine maguta, mamwe makore akati tiri munzara. Tiine madhamu akawandisa, mamwe achangopedzwa kugadzirwa, machinogadzirwa akazara mvura haasi kushandiswa. Irrigation is badly, I don't know what percentage yatinga tiri utilized for irrigation purposes. Tirada kuti isusu vanhu hakuna anofa nenzara kutaura. Asi taziziva isusu mumaruva metinogara kuti zvinhu zvizhinji kana zvekudya rubatso rwaakuya runosarudzwa vanhu. Vanosarudzwa according to party, vanhu vanoenderwa according to list yekuti rimi seru here maseru anenge aisabudire musangano. Saka vanhu vazhinji veruzhinji vachafa nenzara. Hasati tanzwa gadziriro. Chimwe chasati tanzwa ndechekuti masabhi akaitwa here, vanhu veZimbabwe vakavakuziva here kuti exactly how many people are affected. Kana president vatiwa tichamita manidzi yemunhu wese hakuna achafa nenzara, vane mareserves acho iranokwana. Normally kana pakapaita nzara zvakafa neino kunotsvakwa international help. Mwana asinga chemi anofira mubereko.
Tinzwa vamandaza, vamandaza, hanzi navaziswa nyika ngaingobuda pachena itaure sezvakaitwa neZambia kuti zvinhu zvakaoma muno kuitira kuti vane rubatsiro kubva kunze. Tingaona zvichiitika here izvo?
Vakandemiri, chatinofanirwa kutenda ndechekuti kana mukuru wenyika ati hakuna achafa nenzara, kureva kuti vane urongwa huripo hungave hwekuenda kumainternational organizations and partners kana dzimwe nyika kuti vabatsirikane mukupa vanhu zvekudya. Asi ngatizive kuti nyaya yenzara yatiri kutaura nezvayo yauya mumwaka uno mushure mekunge mwaka wapfuura takanga tambokohwawo. Saka tine pekutangira.
Vaziswa, mataura nyaya yekuti chikafu chiri kupiwa chakatariswa kuti munhu abuda mumba maani, munoona here izvi zvichizoitika tichinzwa kuti chikafu chinopiwa nemasangano akaita sana WFP nemamwe anenge achipa rubatsiro?
Tikuona ndezvekuti izvo aya anopuhwa through government, anopuhwa through masabhuku, vanopa through masenza mastructures avo. Ndo pane dambudziko ratiri kuona kuti kana zvipuhwa nepark structures kusarudza kuripo kutinga tende kana kuitira kuita president kureva kuti ayo munhu wese achabatsirwa ndoshuviro yedu tese kuti dai munhu wese abatsirwa especially the main the faith and responsibility ya president negovernment kubatsira vanhu that is also zviri constitution kuti kana paita tamudzo wakadai hurumende inobatsira vanhu.
Eti Pete Chirongwa wamandaza, hanzi nyaya yechikafu inopedzisira yaiswa zvematongerwo enyika, munoti nenyaya iyoyo?
Sekutaura kwaita vakuru vandiinava, itarisiro yemukuru wenyika kuti kudya kwese kunofanirwa kupiwa vese vavanotungamirira munyika, kureva kuti munhu wese awirwa nedambudziko. Saka vavanotuma vanofanirwa kuita sekutumwa kwavanenge vaitwa napuresidendi. Kana ari sabhuku, sabhuku haasi mukuru westructure yemusangano, mukuru webhuku raanotungamirira. Saka anotungamirira munhu wearima anoenda kuZioni, anoenda kuRoma, anoenda kupi nekume, anotungamirirwa imomo. Saka tiri kutarisira kuti izvo vachapiwa masimba ekupa chikafu ngavape sekutumwa kwavachaitwa nemukuru wenyika. Nekuti mukuru wenyika ati hakuna anofa nenzara.